mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vemakereke vanokurudzira kuumbwa kwesangano revakazvimiririra kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabata nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe hwasvika pamakumi mana nevana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Sangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rakurudzira kuti paumbwe sangano revakazvimiririra kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori munguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Izvi zvinotevera kupambwa nekushungurudzwa kwemadzimai matatu muHarare uye kurohwa zvakaipisisa kwevamwe kuBulawayo. Zviitiko izvi zviri kushorwa pasi rose kunyange hurumende yakazivisa kuti iri kuferefeta nyaya idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri varizve munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Gwaro iranyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations arisi kutaura pamusoro penyaya yevatatu ava Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova chete. Rinotaurawo pamusoro penyaya yaNtombi Zodwa naNokutula Mpofu vakatogwa vakarohwa nemapurisa zvakaipisisa mazuva pfuura. Rotaura zvekare pamusoro penyaya yemaabductions netocha, nyaya dzakabuda mumavhiki akati wandei apfuura dzinoratidza kuti inyaya dzisingataugwi dzichipera.
Munorevera pa Reverend Mutata
dzinongomuka asi pakati padzo dzese pana vanhu vakatobuda vakakuvara, hapasati pava nekana imwe chete yenyaya idzi yati yapera. Chechipiri ndechekuti gwaro rinotaura pamusoro penyaya kuti muna 2020 tiri kupemberera makore 25 anniversary yekurangarira Beijing Declaration kana kuti chibvumirano chepasi rese chekusimudzira kodzero yemadzimai.
Tichitarisa zviri kuitika munyika panguva inoiyi vanhu vachinzi vagare mudzimba,
takatarisa nenyaya yecovid tiri kuona kuti mudzimba kushungurudzwa kwamadzimai kwanyanya zvikuru. Saka vatungamiri vemakereke vari kushishikana zvikuru kuti nyaya yakadai ingaitika sei mugore ratinofanira kunge tichipemberera utungamiri nokuremekedzewa kwemadzimai. Chetatu, panotaurwa pamusoro penyaya yekuti muna 2020 tiri kupemberera makore makumi mana ekuzvitonga kuzere, tichirangarira kukoshesewa kweupenyu hwevanhu vese especially vanhu vatema. Asi tichirangarira kuti vanhu vechikadzi vakasafa double marginalization munguva yecolonialism. Saka zvinoshushisa vatungamiri vemakereke zvikuru kuti nemhaka yenyaya yakadai yaitika mugore iro rino. Vanoendazve vachitaura pamusoro penyaya yebasa rinofanira kunge richiitwa neZimbabwe iye zvino sezvo iyo iri chair weregional policy chiefs cooperation organization uyezve iri ichitungamira organ on politics defense and security cooperation at SADC. Mubvunzo mukuru ndokuti izvi zvaitika hazvisvibisi zita renyika here panguva yatiri kutsvaga kuvaka ukama nenyika dzakawanda? Ndidzo nyaya dzasimudziwa neutungamiri hwemakereke vasati avaita zvinhu zvavanokurudzira kuti zvinofanira kugadzirwa. Blessing,
zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Chekutanga ndechekuti panoda kuinstitutwa an agent independent investigation yenyaya yekuti ma shunguru dzigwa akaitwa vasikana ava vekublawayo antombi zodwa nanokutula then Joanna Cecilia na Netsai anoda kuti aongorogwe ne bazi rakazvimirira rega kuti tizive kuti chokwadi chii chakaitika chechipiri pari kukurudzigwa zvikuru nyaya yekuti COVID-19 ngairege kuva mukana weku chaiwa simba kwekodzero dzevanhu chetatu kukurudzira zvikuru kuti parliament ngaidzokere panzvimbo yayo ite basa rayo reoversight chechina pari kukurudzigwa nyaya yama independent commissions kuti vatore ma responsibilities avo akanangana nenyaya yekupfudzira mberi kusungirigwa kwe constitution kumunhu wese cheshanu inyaya yekukurudzira vese vanoita zvekudzivirira vanhu kuti vaite basa ravo vachikoshesa zvikuru unhu nekukoshesa sanctity yeupenyu hwavanhu vose vari kushanda navo chetanhatu inyaya yekuti zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvirambe zvichikoshesa nyaya yekuzvidzivirira kubva panyaya yekubatwa nechigwere cheCOVID-19.
Reverend Dr. Kenneth Mutata vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamakumi mana nevana 44. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vane chirwere ichi vanosvika makumi maviri ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri. Mashonaland East ine vanhu vatanhatu. Mashonaland West ine vanhu vashanu. Uye Matabeleland North ine munhu umwe chete. Vanhu vafane chirwere ichi muZimbabwe vachiri vana uye vapora vave gumi nevanomwe kana kuti 17. Vanhu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi vanoita makumi maviri nevatatu 23. MuAfrica, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi masere 80,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vanodarika zviuru zviviri nemazana mana 2,700 vapona vanodarika zviuru zvitatu 30,000 huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni mana nezviuru mazana matanhatu 4,600,000 huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni mana nezviuru mazana matanhatu 4,600,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu 300,000 asi vapora vachidarikawo mirioni imwe chete nezviuru mazana manomwe 1.7 million. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoti harivumirani nezvarongwa nehurumende kuti vemakombi vakazvimirira varambidzwe kutakura vanhu kunyange kurambidzwa kwevanhu kubuda muZimba kana kuti lockdown kwapfuura. Hurumende inoti Zimbabwe United Passenger Company ZUPCO ndiyo yega ichabvumidzwa kutakura vanhu ichiti vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyorera kuZUPCO vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu maererano necoronavirus. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati makombi akanyorera chibvumirano neZUPCO ndiyo ega achabvumidzwa kuita basa rekutakura vanhu. Asi mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harivumirani nechirongwa chekuda kupa kambani imwe chete rezenzi kuita basa rekutakura vanhu. va Goliath vanoti hurumende yakazviona kare kare kuti kambani inoita basa pasina vainokukudzana naye haiti basa zvakanaka vachiti ndosaka hurumende yakange yava kubvumidza vamwe vanhu namamwe makambani kuita basa iri.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe atisi kufara zvikuru nekubviswa kwemakombi pamugwagwa nekuti zvinoita kuti pave nemonopoli panyaya dzekuchakurwa kwevanhu kwakanaka hapazove nemakundano vanhu vazhinji sezvamuri kunzwa kuti vari kunonoka kuenda kumabasa nekuti iyo kambani yeZupco haisi kukwanisa kunge ichitakura vanhu vese muZimbabwe kana kuti mumadhorobheni vanhu vakawandisa chinhu changa chichiitika ndechekuti vanhu vanga vachitakurwa vakawanda nemakombi vachiendeswa kutaundi kupfuura kutakurwa kwavanga vachiitwa nemaZupco paongorero yatakabva kuita isu tinopikisana nazvo kuti izvi hazvina kunakira vafambi kuti vanga vachitakurwa nekambani hwani yeZupco monopoli yakabviswa ma1993 yakudzorwa zvakare ichinzi franchise.
Saka munotii pane zvataurwa nehurumende zvokubisa mumigwagwa makombi akazvimirira uye kushandisa kambani imwe chete mukutakurwa kwevanhu?
Isu hatiwirirane nazvo nekuti vanhu vachachema kana kuti vanhu vachatambudzika vanhu vanotakurwa nemichovha kana kuti nemaduta vanhu akasiyana siyana. Isu tinokurudzira nyaya yekusimudzira vanhu vatema mune nyaya dzemabhizimisi nyaya yeblack empowerment kuti zvaakubvisirwei zvaakuenda kupi zvaakufamba sei pasina nhaurirano yaitwa yekuti vanhu vanga vachizvinga vachibatsirwa. Isu hationi kunaka kwazvo, tinoona kunaka kwazvo kana paine makundano pamakambani anotakura vanhu muZimbabwe semuenzaniso zviri kuitwa kuSouth Africa kuti makombi ari kutakurawo mabhazi ari kutakurawo matreni ari kutakurawo vanhu vachiendeswa kumabasa. Ndiwo makundano atinoda iyayo, kwete kuti tidzore zvakare monopoli. Monopoli haishande zvachose. Hurumende yakazviona zvakakodzera kuti ibvise 1993 apo tinonzwa kuti yaakudzoka zvakare. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatiwirirani nemonopoli zvachose.
Avo vange vari mutungamiri wepassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma nestudio 7. Mushondo rino hurumende yazivisa kuti mari yemapepa itsva inenge iri yema$10 nema$20 isita kushandiswa munyika munguva shomanana. Hurumende yakazivisazve kuti zvirongwa zvokurwisana nekupararira kwecoronavirus munyika hucharamba huripo uye huchange huchiongororwa masvondo maviri ega ega. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuunza mari itsva uku kuri kuitwa nehurumende hakuna zvakunobatsira mukudzikisa mitengo yezvinhu. Vanoti hurumende inofanirwa kuve nezvirongwa zvokubatsira vanhu vainoti vagare mudzimba kwete kutevedzera zvinoitwa nedzimwe nyika dzine nzira dzokubatsira vanhu vadzo vanenge vasingabudi mudzimba. Munyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora padandu mutande ravo retwitter vachirumbidza mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiti vari kuita basa rakanaka uye vari kuchengetedza upenyu hwevanhu vemuzimbabwe zvakanaka.
Maonero angu ndokuti basa ramabank notes ndokuti mari ikwanisike kuwanikwa navanhu vanenge vainayo vachinotora kumabhengi vachikwanisa kuzondoishandisavo kutenga kwavanoenda kungava kumusika kana kumusha kusina zvimwe zvamazivano zviya zvokutengeserana zviya. Asi kuuya kuri kuita mari iyi inenge nzira yekutoti hurumende yavona kuti mari yanga iriko ma$5 aya haachina chaachatenga nokukwira kuri kuita zvinhu inflation iya. Kuuya kuri kutoita mari iyoyi yama$10 ama$20 hakusi kuzodzasa inflation aiwa kuri kutozokwidza mutengo wezvinhu iko neinflation iri kutozokwira nokuti hurumende yatodavira yoga kuti mari yanga iriko ma$5 awa haichina chaichakwanisa kutenga. Zvekare pavanounza ma 10 dollar ma 20 dollar vachachiwedzera zvakati vachiwedzera zvemari inokwanisika kutoreka kubhengi kubva pa 300 yaivhitiyo inokwanisa kutora munhu pavhiki kuita pa 1000. Saka kuchodavira kwehurumende kuti a 300 yaita kuti vanhu vatore pavhiki haichina chaichatenga taakuti vakwanise kutora 1000. Zvekare 1000 iyoyo tikatarisa isu kudhura kwavakuita zvinhu tinoona kuti inflation iri kuramba ichitongokwira. Vamabhizinesi havasi kumboteerera zviya zvinotaurwa nehurumende zvokuti tabvumirana kuti zvinhu zvisakwira. Tikati vawe hurumende vaitaura vachoni kuti zvinhu zvakatokwira havasi kuteerera nokuda kwokuti inflation iri kuramba ichikwira.
Tikatarisa zvepanyaya yelockdown iyi kuri kurwisana necoronavirus, munofungei nezvataurwa zvakataurwa nezuro nemutungamiri wenyika kuti havasi kupindudza zvinhu pari zvino lockdown icharamba iripo ichiongororwa mavhiki maviri munofungei nemamiriro akaita zvinhu izvi kana takatarisa kuti vanhu vagara vari kunetseka vari mudzimba asi hapana chati chadzikwa chokubatsira vanhu panguva inoyi yelockdown?
Ndinoona sekuti hurumende akaratidza sekuti iri kuona neziso rimwe pamusoro pokuona namaziso maviri. Ziso rimwe racho riri rokuti vanongotarisa chete coronavirus, vasingatarisi zhara ina vanhu, kuti vanhu vacho vanonzivo vamainfomo sekta ava vanozvitengeserawo zvinhu zvavo vanova ndivo vavakawandisa chaizvo vachidriva Zimbabwean economy kuti vanonzike zvino kavangomira hameno kusvika riini. Hurumende haisi kutarisa matambiko ari kupinda nezhara iri kupinda mumazimbabweni zvachose, vari kungotaridza ziso rimwe chete rokutya coronavirus. Vamwe vari kuteerera chaizvo nokutevedzera zvinoita nyika hombe dzakaita saana America kuti vanozoinda vaakupa vanhu mari inonzi stimulus iyei. Apa vakangotaura kuti ava havavhuri asi havana chavanovapa kuti zvinovorarama nei zvavasingavhuri kudero. Tokumbira hurumende ishandise maziso maviri okuona kuti havafaniri kuzouraya vanhu nezhara. Taitarisirawo kuti minister wefinance uchazama kuti jekesera pachena kuti zvirongwa zviri kuitwa nehurumende izvi zviri kuuraya ikonomi papi, asi wakangunyarara unemployment yasvikawo papi nezviri kuitika izvi hatisi kuzvinzwa izvozvo.
Kana makatarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya dzezveupfumi pamwe chete nenyaya yecoronavirus lockdown iyi, munogutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa zvinhu nehurumende?
Handisi kugutsikana chaizvo nenyaya yokuti vanonyanyo kuvhara zvinhu nyika yose namamwe matunhu asina kana kumboita coronavirus iyo aendoranzi aya matunhu asina akaita tutisana masvingo kusati kwasvika coronavirus iyo muvanhu vaidero vasununguravo kuarea iyoyo vovharidzira vatoti isu vanhu vari kubulawayo vari kuHarare vanenge ndokuna macoronavirus akawanda vovharidzirwawo kuti inini zvichegai kuenda kumatunhu akati.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti Senator Elias Muturi vari kukumbira vakuru vemakereke, madzishe, vana muzvinabhizinisi nevamwe kuti vabatsire kuyananisa zvikwata zvakasiyana mubato reMDC zvinhu zvisati zvanyanya kuipa. Chronicle rinoti kanzuri yeguta reBulawayo nhasi riri kutangidza kuwanisa vanhu mvura zuva rimwe chete pasvondo kwemaawa 12 munzvimbo inenge ichipiwa mvura. Muchronicle makare mune nyaya yekuti guta reBulawayo rinoti rakarapa vanhu vana vakanaya kubva kuchirwere checoronavirus. Herald rinoti vanhu vazhinji vari kutumira mashoko enyaradzo mushure mukushaya kwava Absalom Sikosana vakange vari nhengo yepolitiburo yaZANU-PF vakashaya nemusi wemugovera vakapihwa chiremekedzo cheugamba. VaSikosana vakashaya vave nemakore 10. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
vane zvayo ndizve vakadzi vatatavo varume vakaita zvinhu zvakashata totokumbira yechamisa kuti dai anga aimira nokuti vanhu ava vari kufira nyaya yechamisa dai anga atomira chaiko chaiko dzava vanhu vavo vabatwe
mangwanani akanaka kustudio 7 ini ndinoitwa mai mhofu ndiri kupita Marisburg nelockdown inei taachikumbirawo malaisha.com yatinotumira nayo magrosari kana tichitumira magrosari kumusha tichizvezvireva kuti vanhu havane nzara havana chikafu but malaisha.com zvairi kutiitira soka vari kunonoka munhu anomusvika pamaofisi zavo kana kuma 6 AM kana kuma 5 munhu iyeye achabva ipapo pakuma 4 anoswera muswero wese ari ipapo nenzara akamirira zvinhu ndofunga vakuwandirwa chaizvo chaizvo vanhu vemalaisha.com ngavasadaro so ngavatibatsirewo kupa hama dzedu chikafu kana tichinge tatumira zvimwe tinototi dhirivhari malaisha anofanira kudhirivhara kusvika pamba wati dhirivhari kudaro malaisha pamwe ari kutozopedza 2 weeks zvinhu izvo zvisati zvaenda vanhu votozoteerako inizvi nemabhazi ari kunetsa zvavasadaro so ngavabate makastoma mushe ngavatiitirewo mushe wemalaisha.com
Mamukasi apo vashamarari vesimbi 7 mosi vashamarari nini vateereri vesimbi 7 aiwa ndinoziva zvangu kuti aiwa zvinonetsa kuti vabude pachena vachizvitaura asi problemu iripo yapinda muMGC ndeyekuda zidanho mutungamiri ndohuri kudiwa chaizvo saka tinoona kuti hakuna kwatinoenda tichidaro kusangana hukure kana tichidaro asi ndinovimba kuti aiwa vanhu vaakuzoona kuti aiwa kushandiswa nekuitwa upati MGC chaitwa nepati inokwikisa yezanopera ndinovimba vamonzora maikupe vakomisi vamudzuri vose avo vanozviziva kuti MGC alliance haina kufomwa navachamisa yakafomwa nadr Richard Morgan Tsvangirai
ndinonzwa mavhurudza ndinogara kwamutare kusakubva taita dambudziko manenge muno muguta remamutare kubudikidza nekanzo kubudikidza nezesa takadzimirwa magetsi muna September October up to now hatina magetsi
nyaya yezesa yaitiyo hatina kuisirwa maprepaid meters ende because hatina kuisirwa maprepaid meters obviously it's not our problem inyaya yekuti magetsi edu isati taibhadhara pabulk meter up to now saka zesa ikaenda kunopa complain yekuti chanzo yani chikwereto kuzesa ndosaka yakadzima magetsi kumablock kumaonde kumakida kumoyo flat emb rinove ri dambudziko riri kuafecta vanhu vazhinji maningi zvino nemaexchange nelockdown yakanga ichingotaurwa nezvaona zvino vanhu vese tiri kungotambudzika because of magetsi hatichazivi pekutangira bhozi kanzo takaifambira tikatraya kuindidza matopu nekanzo
hapana kana chimwe chiri kubuda zviri kuratidza pachena kuti kanzo yemamutare yakundikana pakuhendera nyaya dzedu isusu dzemagetsi dzemusakubva so ezvesa yaichona zvichireva kuti mukanzo nemuzesa vari kurwisana ivo pachezvavo asi kurwisana kwavo kwavari kuita ikonoko kwakuafecta isusu maresidensi
makadiko kustudio 7 uko tiri kurwadziwa nevasikana ava masiyaiwo emunyika medu tinoziva achishanda zvekushanda zvezvi kuti vanonyurura nyangwe nenyaya dziri pasi yemvura asi dzimwe dzese dzokidnepwa kwavanhu dzavakunda inda nokureva kuti ndiwo ende iko zvezvi zvazonyatsoenda pachena vanhu vangakidnepwe pacentral fire akazara masiyaiwo nyangwe nekunze kwese uko azvidaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vaimbova mutungamiri weamerica vabarack obama vakange vari munhu asingazivi zvaaiita izvi zvinotevera mashoko ava Obama ekuti vaTrump nevanhu vavo muhurumende havasi kuziva zvokuita pamusoro pedambudziko rakatarisana nenyika kubva zvavabva pachigaro vaObama vange vasingatauri chinhu pamusoro pebasa ririkuitwa navaTrump kusvika dambudziko recoronavirus ratanga kuuraya vanhu vazhinji muAmerica muongorori wezvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti vaTrump vari kuedza kufadza vatsigiri vavo
ndingati chinhu zvinoshamisa kunzwa vaTrump vachiendera mberi nekutukirira vaObama zvinhu zvaasingazivikanwi mupolitics kuno kuAmerica vaigara vane maitiro avo ekuti anenge asiya basa sapurezidendi anopinda atauri zvakawanda nezvake ezekatezi saka maitiro avaTrump chinhu zvinotoshamisa mashura asi ndoona sezvo riri gore resarudzo vaTrump vanoziva kuti vatsigiri vavo havafariri kunzwa nezvaObama saka he has deliberately chosen kuramba vachituka vaObama vanoziva kuti chinhu chinofadza vatsigiri vavo
Sava Manduna vaTrump vari kuedzawo kuti denere vawana rutsigiro kubva kuvanhu vechitema muno muAmerica asi vano kana vachingotukirira vaimbove mutungamiri wenyika wechitema wekutanga muAmerica vaObama vanofunga kuti izvi zvingapera sei vanoona sokuti zvingavabatsira here kuwana tsigiro inobva kuvanhu vechitema muno muAmerica
maadvisor avaTrump vanenge vakaita mets dzavo semaonerangu and vanenge vakavavaudza kuti mavhoti vatinowana kune vatema mashoma saka its a negligible amount zvekuti it's better tirambe tichisunda mesikweroro rekuti vaObama vakashata zvinhu zvinofadza strike vatsigiri vavaTrump especially vachena kuva vanoti core base yavo ndo gamble yavari kutora iyi saka vaObama nyaya dzeimmigration nyaya dzedzidzi ndo dzavacharamba vachingoendera mberi nadzo kusvika tasvika kusarudzo renyika
mataura imimi kuti zvanga zvisingaitwe makore apfuura aya zvekuti vakange vachimbovatungamiri venyika vashorane nemunhu anenge achitonga ipapapa asi ivo vaObamavo vanotaurawo vachishora vaTrump zvakafanana here
ndoona kunge hazvina kufanana nokuti chunhu chakatanga navaTrump saka vaTrump kubvira pavakasarudzwa muna 2016 pavaikampena vakashandura maitirwo ezvunhu and we are now panew dispensation yekukampeina zvinhu zvaaimbonzi zviri tabhuu kuita zvaakungoitwa pachena ndovaTrump vakaunza era iyo yekutuka kutavazvonyadzira and so on is now acceptable vaObama vaangotsivawo zvavaiva vaswera vachiitwa nevanhu vaTrump navoo futi vari kuedza kubatsira vavaBiden sezvo vaBiden tiri kuona kuti haisi candidate yakasimba saka vaObama kana vachikandawo mazwi zvinhu zvee zvichibetserawo kuisa energy mukampeni yavaBiden
mataura imimi muchiti vaObama vari kuedzawo kubatsiravo vaJoe Biden vaTrump vari kuedzawo kuzvibatsiravo nebhesi yavo munoona sokuti varume vaviri ava vanobudirira here negwarairi ravari kutora
izvo tichaona kana tasvika pasarudziro pakupera kwegore chandingati inini masapota emabato maviri mapozishini avo are so entrenched now muno muAmerica handifungi munowana mavhoti akawanda anoti zvaita vaTrump zvanokonvinza panguva yecovid in the last few months kuti ndichinje kubva kumadhemokrati kwandanga ndiri ndine kuma pane bhesi mumabato maviri pane bhesi isingafi yakachinja kala chiro zvadii saka kune vanhu ava hapana difference nezvinhu zvaitika vashomawo pamwe pakuhandling yavaTrump nenyaya yecovid nemaitiro avaya vachituka vanaObama they may find it repulsive and reason enough kuti vachinje kuvhota kwavo saka hamene tichaona pakusarudza kuti zvabatsira here and zvabatsirani
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vemakereke vanokurudzira kuumbwa kwesangano rakazvimirira kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikunzirazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko izika.